Vanhu vange vasingapfuuri makumi maviri vaungana pachiumbwa chamushaka Joshua Nkomo nguva dzekuma 10 mangwanani vachiimba pamwe nekupa mashoko erutsigiro kwenguva inoda kusvika awa rimwe chete. Kunyange hazvo mapurisa ange ari mumotokari dzekudzivirira mhirizhonga ange achitenderera panzvimbo iyi kuratidzira uku kwaenderera mberi zvisina mhirizhonga mukati. Mumwe wevarongi vekuratidzira uku vajosipa Tunguluve vati havana kuzokwanisa kufuura mumugwagwa sezvavange vakaronga vachiti vatyira kuti urongwa hwavo hwaizogona kuvhiringidzwa nevamwewo vanhu. Vatova vafara kuti vakwanisa kuratidza rutsigiro rwavo kuna Ishe Ndiweni zvisinei kuti pange pane vanhu vashoma.
Tiri kutsigira chifu vetu vachifu Ndiweni, who is standing for the people. Tinoda kusenda message kuti isusu hatina kufara nezvakaitika kumambo wetu kuzi mayouth ezanupf akarova mambo. Zvino zvisina kuenda mushe nevanhu vakawandisa kunoku kumateveleland. So panapa nhasi tiri kuratidzira kuti we are in solidarity with chifu wetu.
Ishe Ndiweni vakakonzera mutauro munyika munguva pfupi yapfuura mushure mekunge vakurudzira kuwedzerwa kwezvirango kuhurumende vachiti haisi kuchengetedza mitemo yenyika. Izvi zvinotevera kugoverwa kwerimwe purazi riri munzvimbo mavo kwavanoti kwakaitwa zvisiri pamutemo. Mukati mepurazi mune gomo rentava Zinduna iro Ishe Ndiweni vanoti rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevele. Mushure memashoko avo Ishe Ndiweni vakanyombwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende uye vakadawo kutorerwa motokari yavo nevamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti ndeve ZANUPF. Vanguluve avo vakakwikwidza vakazvimirira vega kuve mumiriri weBulawayo South vakakundwa vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze madzishe ose munyika isingavapinze mune zvematongerwo enyika.
Tiri kuti vanhu vezanupf vanofanira kurespekta matraditional leaders etu, not saying only Matabele but every in Zimbabwe, kuti also kana machifu achirwira vanhu vavo we should support them because vari kuona zvinhu zvatooma kuZimbabwe. Vanhu asi kushanda, vanhu vari kufa kuzvipatara kukoko. So munanga vanofanira kuprotekta machifu because ndiwo umambo wetu, the traditional leaders.
Gore rapera nhengo yezanupf Ishe Fortune Charumbira vakaudzwa nedare repamusoro kuti havafanirwe kunge vachiita zvematongerwo enyika mushure mekunge vabuda pachena kuti madzishe ose aifanirwa kutsigira ZANUPF. Asi pakataura Ishe Ndiweni pfungwa dzavo vakabva vatanga kunyombwa vachinzi vakange vave kuita zvematongerwo enyika izvo zvisina kuitika kuna Ishe Charumbira. Bumbiro remutemo wenyika rinoburitsa pachena kuti madzishe haafanirwe kuita zvematongerwo enyika, asi madzishe akarerekera kuZANUPF anoita madiro ajojina pasina zvaanoitwa kunyange hazvo paine mitongo yedare inorambidza kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.